manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kurume 14 2022 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimbawo kuti mave nezuva rakanaka reValentine's Day. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vatendai biti vanombochengetedzwa nemapurisa muHarare. Zvino hazvina kunyatsojeka kuzvikoro sezvo vamwe vana vachiri kudzoserwa kudzimba varairidzi vachiti havana mari dzekuenda kumabasa. Nyika yorangarira nhasi mabasa akabatwa namushakabvu Morgan Tsvangirai avo vakashaya musi wa14 kukadzi muna 2018. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mutedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vatendai biti vambochengetedzwa nemapurisa apo vanga vachitsvaga rutsigiro kuGreendale muHarare pamberi pesarudzo dzemabuy elections. Vabiti vanonzi vazosunungurwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vapirwa nezvenyaya iyi sezvo vanga vasiri muhofisi. Hatinawo kwanisa kubata gweta ravabiti vaAlec Muchade Hama. Zvichakadaro vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reZANU PF vaMike Bima vaudza vatori venhau kumuzinda webato ravo muHarare kuti kune vatsigiri vebato ravo vakarohwa nevanopikisa kuBulawayo. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi tabatawo mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi.
Tine hurombo semusangano nemashoko atatambira munguva dzamangwanani uye nezuro kuti nengo dzemusangano weZANU PF idzo dzaiatenda musangano wekulonjewa kwebuy elections campaign under the banner urban renewal by the president wakaitwa kuEPF. Musangano weZANU PF wanga wakaisa mavirtual audiences throughout all the country's 10 provinces.
Nechinangwa chei?
Kuti vanhu vange vachiteerera vari izvo zvaita kuti vatsigiri vedu vagogona kuronga kuti vofambisa sei basa remusangano sekuparirwa kwanga kwaitwa nomutungamiriri wenyika kubva zvino. Nengo dzedu dzakarohwa kunjuwe sundowns kuBulawayo nenhengo dzebato rinopikisa dzataudzwa manherano kuti dzinofungidzirwa kuti inhengo dzebato idzva riri kunzi rakafomiwa navachamisa dzeTCCC. Mashoko iwayo haana kutifadza nokuti takatarisa sarudzo idzi. Musangano weZANU PF uri kungati vhotei murunyararo, ngatisiyanei netsika youmhesva mukono yokubvisana mazino nokubvisana maziso. Hazvina kunaka, musangano weZANU PF hauna kuzvitambira zvakanaka.
Saka muri kutora matanho api pari zvino kuona kuti inyaya iyi yaferefetwa?
Sokutaura kwaita vamutsvangwa mutauriri wemusangano, kutaura kwaita vabima vanova mukokeri wemusangano vati ngatichimirirai tinzwe kumapurisa kwakamhangarwa nyaya, nokuti isu tinoti kana mhosva ichinge yaparwa inoendeswa kumapurisa kwete kuma NGOs kwete kuma embassies. Ayo mapurisa ane statutory duty to enforce the law muZimbabwe, ndokwatinoisa nyaya. Saka pari zvino nyaya dziri ikoko.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Sezvo tichitemawo tisina divi ratinorerekera, tabata mutauriri weCitizens Coalition for Change muzvarifadzai mahere kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Isuve Citizens Coalition for Change CCC hatiti zvemhirizhonga hatiti zveviolence tinotenda mune runyararo saka tisikutoziya kuti veZANU-PF vari kutaura nyaya ipi tanga tisipo tinokurudzira mapato ose kuti aite maactivities avo murunyararo nokuti ndo Zimbabwe yatoda kugadzira isusu seCCC tinotenda murunyararo nemukugarisana zvakanaka sezvaka nyorwa muconstitution yedu.
Mutauriri weCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vachitaura vari parunare muHarare. Vanhu vakawanda munyika vari kurangarira nhasi rufu rwegamba munyaya dzekurwira utongi wejekerere vamogen tsvangirai ava vakashaya nechirwere chegomarara musi wa14 kukadzi 2018. Vatsvangirai vainge vari mutungamiri wekutanga webato reMDC uye vaivawo mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kwemakore akawanda. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Pava nemakore iwawo mana vatsvangirai vazorora. Kana takatarisa zvavakaita tichaona kuti munhu wakabata zvikuru kwazvo. Tikatarira petingada kuti nditangire ndepavanga vari mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vari Secretary General, muchaona kuti vakaita zvikuru kwazvo pakusunda pakuti kodzero dzevashandi dzive dzinoremekedzwa. Kusunda kwavo ikoko kana kuti kurwa kwavo ndo kwakazoguma kwaita kuti vave vanova mutungamiriri wokutanga webato raitsigirwa nevashandi Re-Movement for Democratic Change.
Zvainge zvakakosha sezvi?
Takatarira bato irori tichaona kuti vatsvangirai vakapinda mukurwa kukuru, vakapinda mumasacrifices, andingati masacrifices muchirungu akawanda, vakapinda mukusungwa vatsvangirai, vakapinda mukurovwa, vakapinda mune zvakasiyana-siyana. Mukatarira muchaona kuti basa ravo iri vari mutungamiriri weMovement for Democratic Change ibasa rakaita kuti pave nebato rezvematongerwo enyika rokutanga rakanyanyomira rakasimba pakukwikwidzana neZANU-PF. Kunyanya sei takatarisana nenguva yokubva muna 1987 paka nyorerwa kana chibvumirano pakati peZANU-PF nePF ZAP. Muchaona kuti tanga tatonangana negwara rebato rimwe chete munyika kana kuti one party state.
Sei zvakaitwa navatsvangirai zvainge zvakakosha?
Vatsvangirai zvavakazoita vakaita kuti urongwa ihoho huve hunobviswa hungu pashure apo tatamboonawo vatekeri vachizama. Asi yetingati formidable challenge chayo chayo kuZANU-PF yakazobva kuMovement for Democratic Change. Mukatarira muchaona kuti pakaitwa mhindu pindu dzakawanda dzokuda kuti bato iri rive rinoparara, asi muchatarira kuti bato iri harina kuparara. Kunyange nazvino richipo hongu rava haro kunzi Citizens Coalition for Change.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Zvinhu hazvina kunyatsojeka kuzvikoro sezvo vamwe vana vachiri kudzoserwa kudzimba varayiridzi vachiti havana mari dzekuendesa kumabasa. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mudzidzisi wemuchinoye asina kuenda kubasa nhasi vaRosten Mutapwa vanoti kunyange vanga vachida kuenda kubasa zvanga zvisingakwanisike nekuda kwekuti vakambomiswa sezvo vainge vasingaende kubasa kubva zvavhurwa zvikoro vachinzi vasakanganise tsvakurudzo nekusasvika pazvikoro zvavanodzidzisa.
Hapana chati chachi nja kufapani za takataura paya pukutanga. Nyaeri ponde kuti zakato zowe zera na utitakanzo msuno minister wa education wa chitaura otuwa nwesa wa siri kuenda kubasa. Masas pendwa 4 weeks. Kurewa ya sutisisa chakwa nisi kuzogera kubasa jiru tati shida. Nuzi kutisi zogere kubasa tilipa suspension teta kunzi taku kanganisa chakuruzo za waru kuita. Kusporo kwa tunufana na kushandira. Saka parisu nwesu tirikumba. Tutaramba tirikumba. Minya ya kuti atie ndi kubasa ndekuda kwe kuru 0-8. Chinoti zosera kubasa inya ya emari. Inova iyo ya tisati tapiwa.
Izvi zvatsigirwa nemutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takavafira Zhou vanoti havana kumbobvira vati nhengo dzavo dzidzokere kuzvikoro. VaZhou vanoti nhasi vadzidzisi vakawanda havana kuenda kubasa vachiti varega nekuda kwekuti vakadzingwa basa negurukota rezvedzidzo uye vamwe havana zvikwanisiro zvekuti vaende kubasa.
Nasi uno muzvikoro hamuna varairidzi. Zvikoro zvakawanda magedhi awanikwa akalokwa. Vana vaenda kuchikoro nevanga vachifunga kuti vanganotanga form 1 vangowana kusina varairidzi.
VaZhou vanoti zvikoro zvinongovhurwa chete kana vadzidzisi vakapiwa mari dzinovakwanira danho ratsigirwa nevaimbo vegurukota rezvedzidzo muhurumende yemubatanidzwa vaDavid Coulthard. VaCoulthard vanoti chinhu chinosuwisa ndechekuti vana vechikoro vave nemakore maviri vasingadzidze zvakanaka. Vakakurudzira kuti hurumende pamwe nevadzidzisi vakoshese dzidzo yevana panhaurirano dzavo.
My comment relates to the needs of children that should always predominate above the interests of trade unions, above the interests of political parties, above the interests of government. And everyone needs to be working together now to not just get schools open.
Akunotauriri webazi redzidzo yepasi vachaungana ndoro vanoti vadzidzisi vakawanda vadzokera kubasa nhasi uye vana vatanga rugwaro rweform 1 zvakanaka.
Muzvikoro izvezvizvi ini pari zvino nditori kumatevelele south kugwandauko atinenge zviri kudadisa kuona kuti vadzidzisi vanenge vadzokera muzvikoro uye vana vari kudzidza zvemhando yepamusorosoro zviri kufadza. Maform 1 atangawo chikoro zvakanaka, saka dzidzo riri kuendera mberi zvakanaka.
VaNdoro vanoti havana huwandu huzere hwevadzidzisi vakambomiswa basa vachiti vachaziva kana vapa vadzidzisi vose vasiri kuenda kumabasa magwara ekuti paongororwe kuti sei vasiri kuenda kubasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Magweta arikumirira mutori wenhau anoshanda akazvimirira ega Jeffrey Moyo azivisa dare remeja Street Mblawayo nhasi kuti achaita chikumbiro chekuti nyaya yaakatarisana nayo iraswe nekuti muchuchisi haana kubuditsa umbowo wekuti Moyo ane mhosva yakapara. Mutoreri wenhau Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Kunzwikwa kwenyaya yaMoyo kwapetwa nhasi mushure mekunge dare ranzwa umbowo kubva kuna vaAcademy Chinamora vanove mushandi weZimbabwe Media Commission avo vange vari mufakazi wechishanu vakasarudzwa nemuchuchisi kuti vape uchapupu hwavo munyaya iyi. Mukuvhunzurudzwa kwavaitwa naamai Beatrice Mutetwa, vachinamhura vabvuma kuti zvinhu zvisiri pamutemo kuti bazi rekufambiswa kwemashoko rive nechekuita nekunyoreswa kwevatapi venhau vanobva kunze kwenyika sezvo boka reZMC riri boka rakazvimirira rega pasi pebumbiro remitemo yenyika. Asi vati izvi zvinhu zvinogara zvichiitwa nekuti ndiwo mashandiro agara aripo pakati peboka ravo nebazi rezvekufambiswa kwemashoko. Vachinamhura vabvumawo kuti munhu anenge achida kunyoresa kuboka iri semutapi wenhau kana kubatsira vamwe vanenge vachida kunyoresa haana zvaangaziva zvakawanda zvine chekuita nemashandiro anoita veboka iri. Kune vafakazi vana vakatopa uchapupu hwavo kudare. Amai Mutetwa vaudza Studio 7 kuti vange vakatarisira kuti muchuchisi vaAcumen Coupe vachadeedza vamwe vafakazi asi izvi hazvina kuitika.
We came I'm believing that the state had three more witnesses to call. That's the investigating officer, the gentleman from Ministry of Information, and the gentleman from the commission. Only the gentleman from the media commission testified, and after his testimony, the prosecutor closed his case.
Tawuya takatarisira kuti pane vamwe vafakazi vatatu vachapa uchapupu vanosanganisira akaferefeta nyaya iyi nemumwe anoshanda kubazi rezvekufambiswa kwemashoko pamwe naivo vachinamhora. Asi vachinamhora ndivo chete vazopa uchapupu mushure mezvo muchuchusa achibva atanga apeta nyaya yake.
Amai Mutetwa vati maonero avo ndeyekuti muchuchisi haana kukwanisa kubudisa pachena kuti mwoyo wakapara mhosva, izvo zvavapa kuti vazivise dare kuti vanoda kukwidza chikumbiro chekuti rirase nyaya iyi.
We are of the view that the state evidence is insufficient for purposes of putting our client on his defense, and we have asked for a week within which to file an application that he be discharged on the basis that the state has not made out a prima facie case. The magistrate has directed that the state file its response by the 1st of March, and he will render his ruling on the 7th of March.
Maonero edu ndeekuti umboo wakapiwa nemuchuchusi kudare hauna kukwana zvingaite kuti moyo amiswe pamberi pedare achibvunzurudzwa nezvenyaya iyi. Nekudaro takumbira nguva inokwana vhiki kuti tikwanise kuunza kudare chikumbiro chekuti nyaya iyi iraswe, nekuti tinoona sekuti muchuchusi havana kukwanisa kuratidza zvizee kuti moyo ane mhosva.
Mutongi wedare vaMark Nzira vati vachapa mutongo wavo musi wa7 kurume. Moyo akasungwa muna kubvumbi gore rapera akazobvumidzwa kubhadhara mari yechibatiso mushure mekugara muchitokisi kwemavhiki anopfuura matatu achinzi akabatsira vatapi venhau vekuamerica vaviri Christina Goldbaum naJoao Silva vanoshandira bepanhau reNew York Times kuti vapinde munyika zvisiri pamutemo. Vaviri ava vakadzingwa munyika vasina kuwana mukana wekumiswa pamberi pedare pamusoro penyaya iyi. Moyo anonzi akabatsira vaviri ava achishanda pamwe nemumwe mushandi weZMC Tavang Manika uyo ari kupomerwa mhosva imwe chete asi ari kutongwa pachake ega. Kusungwa kwaMoyo kwakashorwa nemasangano akawanda kusanganisira reCommittee to Protect Journalists, iro rakati uyu waive muenzaniso wakaipa wekushungurudzwa kuri kuramba kuchiitwa vatapi venhau munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Apo nyika dzepasi rese dziri kucherechedza zuva rechirwere chepfari, vanorarama nechirwere ichi munyika vanoti vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana kusanganisirawo kudhura kwemishonga pamwe nekushayikwa kwayo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Muzare Charity Mugawa vane makore makumi maviri nemaviri ekuberekwa vanoti vakabatwa chirwere chepfari vaine makore gumi nemanomwe, uye vanotiwo vanhu vazhinji havanzwisise nezvechirwere ichi.
Vakawanda havanzwisise kuti chine zvikonzero zvinotoda mushonga inobva kune vana chiremba vakaverenga nezvechirwere ichi. Vazhinji vanofunga kuti kuroiwa kana kuti mweya yemadzinza inenge ichiteerera munhu kana kuti madhimoni rodambudziko rihombe randinoona rinosanganiswa naro nevanhu vanorarama vaine pfari.
Muzvare Magawa vatiwo mishonga yepfari idambudziko guru munyika sezvo ichinetsa kuwana uye kudhura zvakanyanya. Izvi zvatsinirwa navataura ikadzviti vanoshanda nesangano reEpilepsy Support Foundation Zimbabwe, variwo mutungamiriri weEpilepsy Alliance Africa vachiraramawo nechirwere ichi.
Mishonga iyi vamwe vazhinji vacho vari kupedzisira vazongogwina vadefaulta yatinoti defaulting pachirungu nenyaya yekuti cheapest medication ye-one month supply yemwedzi inotangira pa$6 kusvika kuma$53 zvichidhipenda kuti unotora mingani mishonga, nekuti tine epilepsy dzakati siyani.
Vakadzviti vatiwo kunyange hazvo muZimbabwe muchinzi pavanhu zvikamu zviviri kubva muzana vane chirwere chepfari, vanoti vanofunga kuti uwandu hunodarika apa sezvo dzimwe mhando dzepfari dzisingaonekwi nemaziso. Vakadzviti vatiwo Kurudziro yavo kuhurumende ndeyekuti mishonga yepfari igadzirwewo munyika.
Hurumende ichikurudzira private sector kuti mamwe mishonga ichikwanisa kugadzirwa yakati wandei muno muZimbabwe. Pane kuti mishonga inenge ichinobviswa kunana India uko nedzimwe nyika. Zvaichowanikwa ichigadzirwawo munomu kuti zvirerukire vanhu.
Nyanzvi mune zvezvirwere zvepfungwa Dr. Anesu Chinoperekwei vatsigirawo kuti mishonga idambudziko munyika zvikuru kumaruwa. Vatiwo chirwere ichi chinoitawo kuti vanhu vasakwanisa kuita mamwe mabasa akadai sekutyaira kana kushandisa mishina yakasiyana-siyana.
Pane mamwe mabasa achisingakurudziri semachiremba kuti ange achibatwa nevanhu vane chirwere chepfari kunyanyanya kana chisiri kurapwa mune zvakakwana. Saka tinoona kuti kushandisa heavy machinery kungava kumaindustry kana kuti kudraivha chaiko dzimotokari diki kana midhudhudhu kusanganisira zvese nemotokari hombe dzakaita semagonyeti hatizvikurudziri kune vanhu vane chirwere chepfari.
Dr. Chinoperekwei vakurudzirawo veruzhinji kuti vatsvage kubatsirwa kuzvipatara vachiti munhu akanwa mishonga anorarama upenyu hwakanaka. Vatiwo munyika munodawo kuitwa dzidziso dzezvechirwere ichi. Tina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezveutano nezvechirwere chepfari ichi sezvo vanoona nezvezvirwere zvisingatapuriranwi mubazi rezveutano. Dr. Justice Mundavanhu vakati titaura naDr. Patience Maunganidze, mukuru anoona nezvezvirwere zvepfungwa. Dr. Maunganidze vati vaida kutanga vapiwa mvumo yekutaura nesu uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndine Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 rinova zuva rechipiri izvi zvichiitika. Vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vachiri zviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana kana kuti 5374. Vanhu makumi masere nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vave zviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe zvine mazana matatu nemakumi masere nemumwe kana kuti 231,381. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu vabaiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu zvine gumi nezvitatu nemazana manomwe nemakumi masere nevatatu kana kuti 4,313,783. Vabaiwa nhomba kaviri vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu nemakumi mana nemana ane mazana manomwe nemakumi mashanu nemashanu kana kuti 3,344,755. Vanhu vabaiwa nhomba katatu vave zviuru makumi masere nematatu nemazana maviri nemakumi manomwe nevana kana kuti 83,274. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka. Vanhu pasi rose nemunyika nhasi vari kucherechedza zuva reValentine's Day. Vazhinji vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaoma vashandisa zuva ranhasi kupa zvipo kuvadiwa vavo. Marvelous Mchanganya uye weStudio 7 aita hurukuro nevamwe vateereri veStudio 7 nezvekukosha kwezuva iri.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chatiri kuita nhasi chekurangarira zuva reValentine's Day, zuva rerudo. Regai timbonzwa zviri kutaura vamwe vatsigiri vedu veStudio 7 pamusoro pezuva iri.
Zimbabwe zita rangu ndinoitwawo Mawindo, ndichizivikanwa nezita remukurumbira rinonzi Mawindo Foundation. Nhasi zuva reValentine, zuva rerudo. Valentine haireve kuti rudo chete kune waunodanana naye, asi rudo kune munhu wese waunowirana naye nemunhu wese waukagarisana naye. Saka inini ndinoti kuMawindo Foundation, nhasi tiri murudo nemunhu wese ari mumagitare, nemunhu wese anosapota magitare, nemunhu wese ane chekuita nekufara, nokuti isusu basa redu nderekufara.
Pane zvimwe zvaitika zvakufadza here muzuva ranhasi reValentine's Day kudai?
Nhasi semaWindo Foundation tiri kufara pazuva reValentine nokuti mustable medu memaWindo Foundation tane mwana munyowani. Takabatsirwa nemwana munyowani nezuro, saka tamutambira nhasi mumba medu nhasi. Tane mwana munyowani anonzi Shinsoman, baba Divanti, vanozikana nemukurumbira wokuimba. Vamustable yemaWindo Foundation. Saka nhasi runo tiri kufara, tine rufaro rwakanyanyisa rwokufarira mwana munyowani apinda mustable medu. Saka tiri kuti kune munhu wese vari mativa nanyika, kunze kwenyika kwese, nemuZimbabwe nemuAfrica mese, tiri kuti kana pane vanhu vanoda kufara kuda kushandidzana naShinsoman baba Divanti, munokwanisa kubata maWindo Foundation. Ndoye yako manager Shinsoman. Sazuva reValentine rakadai so nhasi rakatikoshera noti tatambira mwana munyowani apinda mumba medu. Saka namuchida Shinsoman, kwakuti bata isusu panhamba dzedu dzinoti +263 773 045 907 kana muchida kuShinsoman.
Pane vamwe vaimbi vamunoshanda navo here muMaWindo Foundation umu?
Tinoshanda nemaartist akawanda zvikuru, vana Killer T, vana baba Macheso, vana Just Signal, vana Colors. Tinoshanda nemaartists akawanda, asi Shinsoman ndiye mwana wedu munyowani apinda mustable medu. Saka kana muchida kuti muone kufadzwa naShinsoman, munotifonero panhamba dzeri nhare dzatakuudza idzi. But tinongoti happy Valentine to everyone. Munhu wese toti uvai nezuva rakanaka. Ngatipana nerudo, tibvise hatred, ruvengano, kuvengana kwete kushoma, asi tiwanze rudo. Happy Valentine everyone. I love you so much. Love from Mawindo Foundation.
Regai timbonzwa kubva kuna mukoma Donald Mamboma vari kuSouth Africa.
Tete mavilasi makadiko. Di Donald Mamboma kuno ku Rustenburg ndichiti happy Valentine's Day kwamuri ko kuAmerica. Ndichitenda kuti mava nezuva rakanaka chaizvo imi nemudiwa wenyu nevamwe vose vamunoshanda navo nevadiwa vavo, nokuti ndinozva kuti vamwe nomwe anenge ane munhu wake. Hai, zuva rakanaka chaizvo.
Imi makwanisa kuwanikwa muchifara here zuva iri reValentine's Day kudai?
Ngoti chanetsa ndechekuti vamwe tete tiri kumabasa tinazokwanisa kuwana hedu nguva yekuti tinotandara nevatinodanana navo. Asi vanozviziva kuti tinovada, ndangokutendai State Marvelous. Ndichingotenda nezuva rakanaka kudai. Ndizivangu kuti vamwe havaritendi mazviri, vamwe vanotendawo mazviri. Zvinongosiyana siyana nekuda kwokuti ndiwani uye unogarepi kana kuti unotanezvei. Asi tongotiwo sezuva ratakangokura tichingoziva kuti riripo pakarenda kana kuti rinongocherekedzwa. Saka tinongozvitendawo izvozvo. Tinodangotenda nevakatanga nekwarakabva nekwazvakatangira, tinongotendawo nevakazviita ivavo. Asi zvedu tichingoziva kuti zvavauri kuti nongocherekedza zvinhanho zvawafamba murudo nemwe wako kana mudzimai kana uri murume. Unogona kutora sereflection sezuva rokuti unongochitarisa kuti kwakabva kwakamira sei nekwauri kuenda kwakamira sei. Saka ndinongotendawo nezuva rakadai iro tete mapelas. Ndichitendawo futi kuti zuro rakanga riri zuva rewireless reworld radio day. Ndakukutendai pastudio 7 nenhau dzamunotipa, nhau dzinadira dzakarerekera, nhau dzakabhalanza, nhau dzakazvimirira pachadzo. Ndangokutendai tete mavelasi. Ndichingotenda ndichingoti long life ku Voice of America. Ndakutenda ndimhorosawo hama dzose neshamwari vokwamamboma mushagashe kuzimutoko. Ndomhorosa vose vanondiziva ikoko, hama neshamwari dzose dziri ikoko. Ndichimhorosawo mbuya vangu kuzaka vanonzi mbuya Adoni. Ndomhorosa vose vanondiziva kunyange kutriangle kusamba range. Ndomhorosa hama dzose vatete vangu vari kumvuma vanonzi vatete vaifungi namudhara chamagaga charove nyoka apo ndichiti makadiko. Ndichimhorosawo mudhara wangu pagutu pahigh school apo mudhara nome ndichitamba nevose vanondiziva. Ndichiti muve nezuva rakanaka, zuva reValentine's Day.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai nemazwi erudo atanzwa kubva kuMaWindo Foundation uyezve namukoma Donald Mamboma. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda vose vatataura navo muchirongwa chedu chanhasi ichi. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yesarudzo dzemabai elections uye urongwa hwekunyoresa vanhu kuti vange vachivhota musarudzo dza 2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anogonika nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti mirare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.